Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina chivabvu 4 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vakawanda munyika vanoti havana chivimbo nezeki kuti inoita sarudzo dzakachena.
Mapato ari munera oparura nemugovera urongwa hwekukurudzira vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota.
Magweta nevanoita zvematongerwo enyika votaura maonero avo pamusoro pemabasa akaitwa nevaimbo vemukuru wevatongi vematare vaGodfrey Chigausiku avakashaya nezuro.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapato ari pasi pemubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA nemugovera ari kutarisirwa kuparura urongwa hwekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuitira kuti vakwanise kuzovhota musarudzo dzemuna 2018. Mutauriri weNERA uye vari munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti urongwa uhu uchaitirwa mumusha wechitungwiza uye vatungamiri vemapato ose ari mumubatanidzwa uyu vanosanganisira vaMorgan Tsvangirai, amai Joyce Mujuru, vaJacob Ngaruvhume nevamwe vachataurawo pamusangano uyu. VaMwonzora vanoti kunyange hazvo mapato ezvematongerwo enyika agara achikurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, musiyano uripo neurongwa hwavo ndewekuti mapato ose ari mumubatanidzwa uyu ave kutaura nezwi rimwe chete, chiitiko chavanoti chinopa udzamu kukurudziro iye. Ngatingwe hurukuru yataita navaMwonzora pamusoro penyaya iye.
Tinoda kuparura chirongwa chekuti vana vadiki vasvika 18 years vanofanira kunge vachinorejista kuvhota. Vakuruzve vanofanira kuencourage vana vavo kuti vagovhota. Tinokwanisa kuhina cheke munyika muno kana takarejista kuvhota. Saka tine zvirongwa zvakati kuti zvinge zvichiparurwa ipapo. Uyezve kuti magwaro ekuvhotesa anowanikwa kupi, zvakaita sema birth certificate, zvakaita sema sezvitupa, nekuti vazhinji vana havana zvitupa, kana vakuru chaivo vamwe vacho havana zvitupa. Saka taitenda kuti tibatsirane kuti zvitupa vanozviwana sei. Chinangwa chikurukuru chii chekuti munhu abve zera wese anofanira kurejista kuvhota. Saka chinangwa chinenge chichiparurwa kuzengeza 2 ground. Saka musangano mukuru uyezve chakanaka kune vanhu vanofara zvemimanzi kunenge kuchiridza vakomana vanoridza zvemazuva ano.
Vamwe vangada kuziva kuti mutsauko uripo ndeupi, nekuti mapato magara manga muchingoita kurudziro iyoyi yekuti vechidiki vanyorese kunovhota. Chii chitsva chingazouyiswa neNERA?
Apa taakuparura zvino nokuti taakuziva for certain now kuti kunenge kuine biometric voter registration ichange ichiitika. Saka mazuva ekutanga aya zvanga zvisina shuwa kuti ndiyo here system ichashandiswa. Saka taakuziva system ichashandiswa. Saka tiri kuparura chirongwa ichi takanyanyonanga vechidiki, asi vanhu vakuru vanofanira kunge varipowo zvakare.
Chii chivimbiso chamuinacho kana chamunozowana kuti vese vanenge vanyoresa ivava vanenge vachizovhotera mapato enyu iyaya ari pasi penera kana mukava mavakurudzira kuti vanyorese?
Tiri kuti mwana weZimbabwe wega wega ngaarege kugara kumba, ngaaende kunovhota. Hatisi kutienda unovhotera nhingi kana kutienda unotivhotera isu, asi tiri kuti mwana weZimbabwe wega wega ngaaende kunovhota. Tine hurumende yatisingadi panapa, nokuti inovhoterwa neminority, majority yakagara kumba. tozo chema kuti tiri kutongwa nana Mugabe wa Chembera, tiri kutongwa nana Munangagwa, nana Kasukuere, and so on. No kuti isuru shiji atikwenda kumovota.
Vanga vari mutauriri wenera uye vari munyori mukuru webato ra MDCT va Douglas Ngonzora vari parunare muHarare ne Studio 7.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanoti Zimbabwe inyika yakabudirira zvikuru muAfrica nekudaro vanhu avafaniri kuiona senyika yakundikana. Vachitaura kumusangano weWorld Economic Forum on Africa uri kuitirwa muDurban, vaMugabe vati Zimbabwe iri kumashure kweSouth Africa chete kana pachitariswa nyika dzemuAfrica.
Zimbabwe is one of the most highly developed country in Africa.
Zimbabwe imwe yenyika dzakabudirira zvikuru muAfrica, mushure meSouth Africa. Ndinoda kuona kuti ndeipi nyika yemuAfrica yakabudirira seZimbabwe.
VaMugabe vatiwo ichokwadi kuti Zimbabwe ine zvinetswa zvayo, asi varamba zvikuru kutambira mashoko ekuti Zimbabwe inyika ine urombo, vakatikana zvakadaro ivo vanogonawo kuti America inyika isina kusimba.
Yes, we have our problems, but our strategy. We are not a poor country, and we can't be.
Ongu tine zvinotinetsa, asi hatisi nyika ine urombo, asi hatinganzi, hatina kusimba, isu tine diziri redu. Ndinogonawo kuti America inyika isina kusimba.
Asi nyanzvi munyadzi zvoupfumi dzinoti vaMugabe havasi kuziva mamiriro akaita zvinhu munyika kana vachitaura mashoko akadaro. Nyanzvi idzi dzinoti zvinoshamisa kuti vaMugabe havasi kuona kuparara kwaita migwagwa munyika, kuputsika kwaita upfumi hwenyika, izvo zviri kupa kuti vanhu vashaye mabasa.
Nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vanorangarira vaimbova mutongi mukuru wematare vaGodfrey Chidyausiku nenzira dzakasiyana siyana mumabatiro avakaita basa ravo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
VaChidyausiku avo vakashayikira kuSouth Africa nezuro vange vave pamudyandigere. Nyanzvi munyaya dzemitemo vachidzidzisa paKent University kuBritain vaAlex Magaisa vanoti vaChidyausiku vaive neruzivo rwakanyanya munyaya dzemitemo uye vakaita nyaya dzakawanda dzakafadza pamwe nekusuwisa vamwe. VaMagaisa vanoti mimwe yemitongo yakanetsa munyika inosanganisira waibata kutorwa kwemapurazi pasina muripo.
Saka semukuru-mukuru wematare edzimhosva, munhu wanengati asiya muchirungu yainonzi mark nekuti majudgment mitongo yavo yavakapa yezveminda mitongo yakakwanisa kuti ibatsire hurumende kuti iite zvaida kuita pane zveminda. Izvi handisi kuti zvakanaka kana zvakashata, asi tinoti isu kana tichiongorora kariya yomunhu, munhu akasiya emark in that ndosaka ini time kuti ajudge of the revolution nekuti iland revolution yakaitikaka.
Asi vaMagaisa vanotiwo mimwe mitongo yavaChidyausiku yaishorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzeveruzhinji pamwe nevari mune zvematongerwo enyika vasingatsigiri bato reZANU-PF.
Pane mitongo yakawanda chaizvo yavakaita kasemunhu anga ari jaji mukuru. Mitongo yavo yainyanya kuti vanhu vatarise zvakawanda yanga iri mitongo yaiita nyaya dzepolitics. Vamwe vaifungidzirwa kuti vachiti vanenge vari kurerekera kudivi rinotonga, sezvo vanga vangori munhu akabva kubato iroro. Hatikanganwenga kuti vanga vari mumiriri wemuparamende weZANU-PF muna 1980. Saka vakazoita havo jaji, asi vanga vari munhuwo angaive vanhu vavo vavaiwiriranawo navo.
Nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde muparamende vaKainesparadza vanoti naivowo vanorangarira vaChidyausiku nekupa minda kuvatema.
Ndinorangarira vaChidyausiku panyaya dzakawanda dzavaiita semukuru wevatongi, kunyanya-nyanya yenyaya yeminda yakaitika kumakonde pakati pamambo wangu nemumwe murungu airamba kubva kwapurasi. Vakaita kuita judgment yakanaka zvikuru yokuti chero munhu kana uchi supportwa chero nemapoliticians chero nani zvake kana usina tsamba inonzi muchirungu offer letter kana kuti usina late payment kana kuti usina 99 list
rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobhei shava vanoti vachidya usiku vakaparadza kusvitonga kuzere kwematare edzimhosva
vachidya usiku tinovarangarira somunhu akaunza kumbunyikidzwa kwevatongi vematare edzimhosva nevakuru vakuru vezvematongerwo enyika muhurumende yedu vachidya usiku vakaparadza kuzvitonga kuzere kwematare edzimhosva vakatora simba zhinji ravatongi kwakurititse mumaoko evanoita zvematongerwo enyika izvi zvinoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe nhasi uno zvisava nekugutsikana kuti matare edzimhosva aripo kuenzanisa nyaya dzavo pachena pasina kutya kana kuudzwa zvekuita nani zvake zvichakadaro tinoti mweya wavo ngauzorore murugare
vakamboita mutungamiriri welaw society of zimbabwe vatinozovabere vati vose munhu akambotungamirira magweta munyika vanorangarira vachidya usiku nebasa rakanaka ravakabata rekubatanidza magweta nevatongi vematare panguva yeukama hwaive hwakashata zvachose
asi ini chandingada kusumudza semunhu aimbotungamira magweta ndechekuti vakabvuma kuti tiumbe patsva ukama hwemagweta nemajaji ukama ihwohwo hwanga hwashata tata kungogara tichingonyombana mumanewspaper tatisataurirani zvakanaka asi vakabvuma kutaurwa navo vakazobvuma kuti law society iite urongwa hwekuti judicial service commission nelaw society zvipote zvichisangana vachikurukura zvinonetsa
vachidya usiku avo vakashaya vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vakadomwa semukuru wevatongi muna 2001 vachitora basa rakanga rasiyiwa navaanton gabey avo vakamanikidzwa nehurumende kuenda pamudya ndigere ndakamirira studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa 909 am pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
nezuro chitatu raive zuva reworld press freedom asi musouth sudan vatori venhau vanoti rusununguko rwekuita basa ravo vakasununguka hamuchina vaalfred taban vanove mupepeti mukuru webepa nhau rakazvimirira rejuba monitor vanoti bepa nhau ravo rinobuda mururimi rwechirungu uye rinotanga rapenengurwa nevasori risati radhindwa
Masangano enhau ehurumende muIran anoti vanhu vanosvika makumi matatu nevashanu vakafa nezuro vamwe vakawanda vakakuvara mushure mekuputika kwakaitika mune mumwe mugodhi wemarasha uri kumaodzanyemba kwenyika iyi
kekutanga mukati memakore akawanda kupambwa kwengarava nemakoronyera kumahombekombe kwesomalia kwadzoka nezviitiko zvingangoda kusvika kuzvitanhatu zvakamhangarwa mumwedzi miviri yadarika asi mauto emumvura eeuropean union ari kuchengetedza dunhu iri eeu navfor anoti ari kuramba achibudirira kuperekedza ngarava dzinenge dziine rubatsiro rwechikafu dzichienda kusomalia iyo yakatarisana nenzara inotyisa munyika hamuna kuwirirana panyaya yemabasa akabatwa nevaive mutongi mukuru wematare kana kuti chief justice vagodfrey chidya usiku ava vakashaya nezuro kuchipatara chemusouth africa mumashoko avo ekuonekana nevanoita zvemitemo apo vainge voenda pamudya ndigere vachidya usiku vakati chakanyanya kuvafadza inyaya yekuti vakapa mitongo yakapa kuti zvive nyore kuti ivhu riende kuvatema pakatanga hondo yeminda muna 2000 vakati havana chavanodemba pakuti mimwe mitongo yavakapa yakanzi kuchikora bumbiro remutemo nedare resadic tribunal iro rakazoputswa mushure mekunge Zimbabwe yati ayaifara nemashandiro aro.
Pane zvinhu zvavanoti zvakavaodza moyo inyaya yekuti munyika makaita bopoto guru pakuti aivatsiva aizosarudzwa sei. Vamwe vaiti Judiciary Service Commission kana kuti JSC haifaniri kuva nechekuita nekudomwa kwevatongi sezvo zvichifanira kungoitwa nemutungamiri wenyika chete. Asi vachidyawo siku vaida kuti bumbiro risavandudzwe richipa JSC mukana wekuti ibatsire mutungamiri wenyika pakusarudza vatongi. Mukuzeya nyaya yavachidyawo siku iyi tabata vaObed Gutu Gweta uye vari mutauriri webato rinopikisa RMDCT uye vamunyaradzi Paul Mangwana Gweta vari nhengo yeZANU PF Politburo. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMangwana.
Vakanga vakatipwasanudzira nyaya yerule of law vari chief justice kubva 2002 kusvika kushayika kwavo vakagona kubalansisa nyaya dzejustice kuti mutemo unofanira kumirira zvido zvevanhu kwete kuti mutemo wenyika udzvanyirire vanhu. Vakatibatsira kuona kuti vanhu vatema vadzorerwa mida yavo vachiita kuti vape majudgments aiita kuti vanhu vatema vange nemida yavo yavakanga varwira vachirwira rusununguko. So he was a judge vane yatingati judicial activism vaigadzirisa mitemo inoita kuti nyika iendere mberi.
Vagutu munotiwo kudi?
Isu sebato reMDC tiri bato rinonzi muchirungu tine mavalues nemaethos elove, eempathy nesolidarity. Saka tinoda kutangawo tichingoti kumuriyo kwavachidya usiku tine urombo nekushayikirwa kwamaita navachidya usiku tichitiwo kunyanyanyanya ini seGweta kuliba fraternity muno muZimbabwe tichitiwo tine urombo kurasikirwawo ne one of the senior jurists muno muZimbabwe. Chiti zveisu sebato reMDC rakamirira ruzhinji rwavanhu bato guru bato rinodiwa navanhu vakawanda kupfuura vamwe vese muno muZimbabwe. Chero tasingawirirani hedu nemamwe matongero avaiita vachidya usiku kunyanyanyanya pakatanga nyaya dzatingangoti muchirungu dziri politically sensitive kunyanyanyanya nyaya dzesocalled land reform yeZANU PF, isu tinoti sevanhu vanoda vanhu vanhu vane rudo hatizoti yedu chero tarisingawira nemama judgments avakaita tichitarisa zvine judgment yavakatsinhira pakambobharwa Daily News paya mugore ra2003 asi tinoti sevanhu vane mwoyo vanhu vane rudo hatiti chero tapokana nemunhu pane zvimwe zvaanenge aita tobva tamushuvira zvakashata tinongoti ngavazorove murugare.
Vamangwana, tichitarisa panyaya yevhuyo iyi ndo yavakataura vachidya usiku mashoko avo kuti ndo chinhu chavakati vakanyatsobaya dede nemukanwa, munowirirana nazvo here nekuti vamwe vari kugunun'una kuti paityorwa mutemo?
Vachidya usiku havana kutyora mitemo, vakapa ruling inoratidza iyo kuti kana vanhu vakapamba nyika kuno umwe munhu wakareceiva zvinhu zvakabiwa zvisina kutorwawo pamutemo, rodzana kutitorera land yedu pamutemo, akashandisa chisimba, akashandisa conquest. So mutemo unofanira kuita inonzi vindicatio mulatin, kureva kuti kudzorera kune akatorerwa. Saka unofanira kutsigira uyo atorerwa akuexercisa marights ake kuti adzorerwe zvinhu zvake.
Vagutu, dare resadic tribunal rakati zvanga zvaitwa navachidya usiku nevamwe vatongi zvanga zvisiri pamutemo, asi vamangwana vari kuti zvanga zvakakosha kugadzirisa zvinhu zvanga zvisina kunyatsomira zvakanaka munhoroondo yenyika. Munoti kudi?
Tinoti isu matongerwo akazoitwa neresadic tribunal yakanatsotaura zviri pachena kuti matongero avakiita iro dare guru reZimbabwe Supreme Court handizvoba. Asi wachidya usiku ndino urombo kutaura ndichidai pane mushakabvu vakazenge vakunyanya kuwanza iyo handingaiti judicial activism, ndakuiti inini seGweta ndinoiti political activism.
Vamangwana, petitions.
Ndine shuviro yekuti vachidya usiku vapuwe ruremekedzo runoenderana namabasa avo akanaka vakaitira nyika yeZimbabwe.
Saka vamangwana, muri kuti vanofanira kuitwa gamba renyika?
Kana yanga iriyo pfungwa yangu ndichikwanisa kupasisa ndoga ndavaita gamba guru renyika.
Vagutu, igamba here vachidya usiku mune pfungwa dzakafanana navamangwana here apa?
Izwa zvingandisha misa nezano ndo basa ravo rato tiriyo tseka yatova burial ground yezano anika dangu kuendera mberi ndichida kutoropodza political history ya the late Chief Justice pacho vanhu chedu Blessing zvino ndiremera kuti nditi munhu achangoshayika kudai ndide kumutoropodza asi ina hangu sokuona kwangu andioni chingakodzera inicho kuti vangaita national hero apandu vane vamwe vakawanda vangakodzera pamberi pavo vasina kuisa panational hero seka toziva kuti vakamboita MP tinotoziva at one time kuti vanga vari nhengo huru mutakutsako mukuru wakamuzorewa vairwisana nevezano vakangozoti paya towards independence 1979 1980 ndopa vakazomhanya kujoina zano PF
Vaombet Gutu Igweta uye vari mutauriri webato rinopikisa reMDCT manzwa zvakare kubva kunhengo yepolitibiro yezano PF vamunyaradzi po mangwana vavira ava vanga vari parunare muHarare
Mupepetu wenhau akashaya makore mashanu apfuura aive nemukurumbira vaBonwell chakaodza varangarirwa nhasi muHarare paine kurudziro yekuti vatori venhau vanofanira kuita basa ravo zvine unyanzvi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachidzidzo cheBonwell chakaodza Memorial Lecture Series chinorongwa neve Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ kurangarira mabasa avachakaodza. Vatakura zhangazha vati vatori venhau munyika havana kubatana izvo zvinoita kuti vasakunde muhondo dzavo dzekugadzirisa mashandiro avo.
Ivo vatapi venhau vanofanira kuzviremekedza mubasa ravo vasakanganisa chi kushanda kwavo nokubudzwa unhapo pane hurumende kana kusaita nharo pane zvimwe zvinhu vachizvidifenda kana kutarisa kuti pavari kushanda pakanaka here havasi kusungwa here ngavaramba vakasimbirira pakutsanangura kuti handi mashandiro avanoita kana hurumende ichida kuvadzvinyirira.
Vazhangazha avo vakambotungamira VMCZ neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatiwo nyaya dzekuti vamwe vatori venhau vanopiwa shoko muhomwe inosvibisa chimiro chevatapi venhau pamberi peveruzhinji.
Kuno majamisa achatsamburi mari nenguva iripo uye mari yacho shoma saka zvinji miedzo inopinda ipo mumwe kuti mayanga kuti handinonyora stori kana kuti ndotsvaga anondibatsira neroseri kuti pamwe ndowanika mari mbijana ndisaiburitsa kana kuti ndoiburitsira kuti ndipedze chinya chemwe munhu saka ndonyaya iripo kuti vatapi nhavo vanofanira kubhadharwa mari yakakwana kuti vaite basa ravo nemazvo vasapinda miedzo yokupiwa choko muhomwe.
Vazhangazha vati kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi vemakambani enhau vanofanira kutsvaga dzimwe nzira dzekuwana mari kuti vabhadhare mari pamwe nekusimudzira mabhizimisi avo. Muzvare Koliwenyoni vemisa Zimbabwe vabvuma kuti vatori venhau munyika havana kubatana uye vari muzvikwata zvikwata zvinoenderana nekuti munhu anoshandira kambani ipi. Vati kusabatana uku kunonyanya panguva ino apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Manewsroom munoshandira majournalists tiri kupindirwa nemapoliticians iyezve tiri kuona kuti maposition anenge atorwa nemanewspaper vachitora nhau dzavo unotobva waona kuti uyu anenge anozivana naningi nekungoverenga stori yacho. Saka nyaya yekusabatana kwedu inotooneka iye zvino pamazuva ekuti mumanewsroom mari yaashoma. Iye zvino takutarisira futi kuti takuenda kusarudzo atinoti maelection tiri kutarisira kuti tichaona zvichitoita wese.
Vanotiwo nguva zhinji hapana kubatsirana kana vamwe vatori venhau vachinge vasungwa kana kushungurudzwa nemapurisa.
Kusabatana kwedu kunoratidzwa futi ukaona panenge pasungwa mutapi wenhau hationi majournalist achibatana. Patakaita yatinoti petition semisa Zimbabwe tichinosainisa majournalist kuti titaure nemapurisa kuti vanhu vari kumajournalist ari kurohwa achiita basa ravo takawana mamwe manewsroom aitoramba kusaina pepa iroro asi tichiona kuti pakusungwa hazvisarudzi kuti unoshandira hurumende kana kuti unoshandira private media.
Mukuru wesangano remedia monitoring project Zimbabwe Patience Zirima ati vanozviona muongororo dzavo kuti dzimwe nguva vatori venhau vanoita basa risingagutse veruzhinji. Mukuru wesangano rembatanidzo wainhepfenyuro dzematunhu reZimbabwe Association for Community Radio Stations Vivian Marara Ati anobvumirana navashangazha kuti vatorwe nawo vanofanira kufarira basa ravo nekuzviremekedza kana vachida kuti varemekedzwe neveruzhinji.
Tandoda kuona ivo majournalists pachezvavo vari pamberi pekuronga mafunctions ekuti vacelebrate zuva reWorld Press Freedom Day. Nekuti dzimweni dzenguva maorganizations akaita sana MISA na VMCZ anofanira kusupporta zviri kuitwa nevatapi vacho venhau. Uyezve kana iri nyaya yekuti tiri kupemberera zuva reWorld Press Freedom Day, ngatizvione even pama radio, pama television, pa nepfenyuro nepai kuti izuva zvechokwadi remajournalists, because isusu kana kutiwo majournalists vakasazvipembedza zvechokwadi hapana umwe anovapembedza.
Mukoma wavachakaodza uyo ataura akamirira mhuri vaAustin Chakaodza vati zvinosuwisa kuti kunyange hazvo muzvinyorwa zvake mufi airwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere, vanhu vachiri kumbunyikidzwa. Vati mweya wemunin'ina wavo uchafara chose kana mubatanidzwa wemapata anopikisa ukakunda musarudzo dzegore rinouya. Vachakaodza avo vaive nhengo yeboard reVMCZ pavakashaya vakashandawo semupepeti weHerald, uku vakadzingwa nehurumende ndokushandawo neStandard. Vasati vaenda kuHerald, Vachakaodza vaive mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Ivan Chifera.
Muchirongwa che Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mabhizimisi ari kuitwa nevanhukadzi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti
Kambo hondo kubva kuna munya matarudze featuring Oliver Mtukudzi tapatasuka kumagumo echirongwa chedu chanasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vanhu vakawanda munyika vanoti havana chivimbo nezeki kuti inoita sarudzo dzakachena.
Mapato ari munera oparura nemugovera urongwa hwekurudzira vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota.
Magweta nevanoita zvematongerwo enyika vataurawo maonero avo pamusoro pemabasa akaitwa nevaimbo vemukuru wevatongi vematare vaGodfrey Chidya usiku avakashaya nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, chokusiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngolesine mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mgabe utshela umhlangano we-World Economic Forum on Africa ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi le-Africa, njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukhetho lomnyaka ozayo.
Angiboni ukuthi zekhile iqiniso, njalo izekhi kumele likhumbulele ukwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezana, extension yezana PF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwaziyo ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Sizezwa ukuthi incwadi zithini ngokufunakalayo nxa umuntu efuna ukuzefunda eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi le-Afrika, njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga. La ngamazwi ethulwe ngumongameli Robert Mugabe lamhlanje emhlanganweni womhlaba jikelele ohlaziya ngezenotho kuzwekazi le-Afrika owe-World Economic Forum on Africa ongene kulanga lesibili eDurban kwele-South Africa. Kuviga uBenedictine Hlapo ekhona le eSouth Africa.
Esethulumbiko wakhe kumanxusa asemhlanganweni lo wezomnotho eDurban, umongameli Mugabe usolela babathi iZimbabwe lilizwe elobuyanga, njalo eselisiwa esithi lokhu akusiloqiniso.
Zimbabwe is one of the most highly developed countries in Africa.
IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthuke kakhulu kuzwekazi le-Afrika. Ngaphandle kweSouth Africa, ngifuna ukuba kwazi ukuthi yiliphi elinye ilizwe okungathiwa lilentuthuko edlula eZimbabwe.
Umongameli Mugabe uthi iZimbabwe lilizwe elinothe kakhulu kwezenjiwayo, elilabantu abafundileyo ukwedlula amazwe e-Afrika. Kanti lo nyaka uthi lizatshaya inala enkulu nxa sekuvunwa.
Yes, we have our problems, but oh, certainly we are not a poor country.
Yebo, silazo inhlupho zethu, kodwa iqiniso yikuthi asisilo lizwe elilobuyanga. Lami nginje ngathi iMelika ingabhidlika loba nini.
La amazwi kamongameli Mugabe asemukelwe ngokudana okukhulu ngezinye izalwane zeZimbabwe ezithi akhombisa sobala ukuthi umongameli akalalwazi ngokuthi kwenzakalani elizweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Big Foster Ngomose uthi kuyethusa ukuthi lizwe lithi lifile, abantu behlupheka okwesabekayo, izigidi sezibalekele kwamanye amazwe. Kuzwakale umongameli esithi iZimbabwe inothe okwedlula wonke amazwe e-Afrika.
Mina ngisola bona abantu bakulela lizwe ukuthi umuntu uma eqala eguga ubuyela emuva, ayisekho enye into esingayilindela kuye. Umuntu uma eqala eguga bakithi suke kuphele konke ngaye, ayikho into okumele siqhubeke silo siyoyibuza yena.
Yintsha ebandla lezapho umnumzana Kanisha Sinkala uthi lobanje engamangaliswa yinkulumo kamongameli Mugabe yinkulumo edanisayo kakhulu.
Ukuthi umuntu uma esiba nidala sesiba yingane, angeke sibe ngabantu nje suka sidumalale ngokwenza kwakhe. Ungumuntu simazi njengomuntu lo onganalo iqiniso, akakazi waba nalo iqiniso.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Andrew Nyathi, Yena uthi wethusa ukuzwa umongameli welizwe eselibhadalisa imali esikolo ngembuzi.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
Umhlangano lo wezomnotho ungenwa ngamanxusa avela emhlabeni wonke jikelele. Kati ke lonyaka inhloso ngiyokukhanda amacebo angasiza izwekazi le-Africa ukuthuthukisa ezomnotho walo. Umongameli Mugabe unxuswe ndawonye kanye lenkokheli zamamandla amakhulu aphikisayo ngenhloso yokuthi kulo mhlangano kukhulunywe ngodaba lokuthi kuyini okungenziwa ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Melethulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Uzulu seveze imbono ehlukeneyo phezu kodaba lwayengumkhokheli wabahloli uChief Justice Godfrey Chikawusi kuyena obhubhele kwele South Africa izolo. Abanye bathi uChikawusi uliqhawe lesizwe kodwa abanye bathi nxa kukhangelwa imbali yakhe umuyi kamelanga aphiwe leso sicoco. Ngesizwe imbono kamnumzana eChabango.
Ibizo lami ngusengezo Chabango. Ukufa kukaChikawusi kubisa imbono lobuhlungu obutshiyeneyo. Ilizwe libuswa ngamasteko amathathu, kule executive, kule judiciary, kule legislature. So uChikawusi ubebusa kwebe yingxenye elinye isteko ekade libusa eZimbabwe. Lizakhumbula ukuthi uChikawusi kuke waba yi-member of parliament yeZanu, uChikawusi ukweba waba ngu-attorney general ngesikhathi sikaLockout Masuku esifa, akula lutho olwenzakalayo. Lizakhumbula ukuthi uChikawusi ngesikhathi se-land distribution eyenzakala eyenziwa yiZanu ubekade khona. Ilizwe kathesi lifile ngenxa yokuthi abantu basuka bathatha umhlabathi akula lutho alwenzayo. So ukufa kwakhe kubisa ubuhlungu obukhulu kakhulu kulabo abachithekelwa umhlabathi, kulabo abachithekelwa inotho. Kathesi ilizwe kalimanga kuhle ngenxa yalowo umuntu ofileyo.
Isakhamuzi umnumzana Sengezo Chabango. Siphinde saxoxa lomnumzana kucacaphulo igqwetha owenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu abameli.
Thina njengabameli silusizi ngokulahleka kuka the late Chief Justice uChikawusi osishiyileyo izolo immediately after retirement besingakhangelelanga ukubana angasichiya masinyane kangaka. Sikhala labo abakoChikawusi ngalesi isikhathi.
Into ethele izindaba yethu uNompumelelo Moyo uphinde waxoxa lezinye njalo izakhamizi zakoBulawayo ngemva kaChikawusi.
Mina ngikhuluma ngoLinda Spanda.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusi?
Ngithi hayi uphumule, ambona ukuthi ngaba yinto ebabazwayo. Vele ube sekhulile lakho inhlanhla ukuthi ufe esisechile umsebenzi, otherwise ha naye ubezagcina sefele ebhentshini. Singathi nje inkosi imphumuzile azilalele umuntu wenkosi.
Ibizo leso
Mbuso Fuzwayo.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusi?
Kunosiza ukuthi uJustice ufile, kodwa uJustice ufe owa abantu bewadebhelelene ngoba uJustice i-report ye-Chiambago Commission wayihlalela waze waphuma umsebenzi. Ufa kathesi abantu bengakwazi iqiniso ukuthi kwenzakalani. Kufonwe i-commission, kwahanjwa uhulumende walo kuyikhipha, kwahanjwa ekhothi wayihlalela uze wafa iminyaka leminyaka engazange wenza i-judgment. Kunosiza.
Silokudana ngokulahlekelwa impilo njengezaphu, kodwa sicabangela ukuthi isikhathi singabe kade sesifikile lanxa nje kulokucabangelana osokukhona phakathi kwebandla libusayo okwaziwayo ukuthi uChikawusi besebenzela kilo. Into esethusayo ma kuliqiniso lokho sokucatshangelwa ukuthi ilizwe bani elithi umuntu engafa sesiqala ukwethuka, siqala ukubuzana ukuthi kwenze njani. Ikanti thina sazi ukuthi umuntu ufa ngesikhathi sakhe, kodwa lanxa kuliqiniso asomlando wethu njengezaphu ukuthi sihluphe ngakho, ngoba siyake sizifuye inkukhu njalo siyake sizibone sidla amaqandazo.
Ilezo bekuyiza kamizi za Kobulawayo zikhuluma phezu kwemfaka mnumzana Godfrey Chichika Usiku. Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukuqalisa ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obuqoqo inhlanganiso yeNational Youth Development Trust eSmall City Hall namhla kobulawayo, omunye wezikomiti zeZEC umnumzana Qhubani Moyo uthe inhlanganiso yeZEC ilandela isisekelo sombuso. Umoyo uthi uma abantu abangaphandle kwelizwe befuna ukuvota kumele baze elizweni ukuzobhalisa ukuvota, ngoba okwamanje umthetho wokuvota awubavumeli njengeZEC ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe. Abasakhulayo abanenye bangenile lomhlangano kodwa bebengavumelani lenkulumo kaCommissioner Moyo, bethi iZEC ngumntwana webandla elibusayo, ngakho iziqondiso zivela kulo ngoba bavele bengasacaci ngokuthi ukhetho luzaphathwa njani. Omunye obesemhlanganweni lo, umnumzana Mavela Sindiweni, uthe kalaqiniso lokuthi iZEC izaqhuba kuhle ukhetho kunye lokubhalisa abantu ukuvota, ethi indlela yabo yokweba ukhetho luka-2018.
Asilathemba lokuthi iZEC izadeliver election free and fair, njalo asikholwa ukuthi biometric voting leyi izayenziwa ngendlela yakhona. Sithemba ukuthi into leyi yinto yezanu PF leZEC yokutshontsha ukhetho la next year.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uthe kaboni ukuthi iZEC izakwenelisa umsebenzi. Uthi badlala ngesikhathi sabantu njalo kaboni ukuthi baleqiniso ngoba sebechiwe yisikhathi.
Angiboni ukuthi iZEC iliqiniso, njalo iZEC kumele likhumbule likwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezana extension yezana PF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwaziyo ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Unkosikazi Theresa Thaka uthe iZEC ilamanga aluhlaza tshoko, njalo iziqondiso bazithatha kuzanu, ethi ukungabhalisi abantu abakwamanye amazwe yibuqili, bayazi ukuthi abantu abaphandle kwelizwe abalufuni ibandla elisembusweni.
Amanga lawo izakukhuluma ngeZEC, angithi iziqondiso bazithatha kuzanu, namhla bangakwenza njani khonokho? Amanga kuphela, sozibabhalise ngesikhathi.
Unkosikazi Christa Belsibutha uvumelane loThaka ethi iyamangalisa iZEC ngokuthi ayenelisi ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe.
iZEC iyangimangalisa nxa isithi yona kayikhululeki ngokuya kutivotisa abantu abakudiaspora, kanti abantu basuswe ngumumo besiya khona ngala bantu beZimbabwe ngo-2018 sibile. Kambe singaqalisi ukuvota njengoba khathesi wonke umuntu kakho kuvoters roll is deleted.
Ezinye izikhulumi kulumbuthano zibalisa umnumzana Kucacaphulu we-PDP, uDavid Coulthard we-MDC, uKenneth Kuchekhaya we-ZAPU, uMazisi Mzila Ndlovu we-ANSA le-NPP ebimelwe nguBishop Mhlanga. Ibandla lezanu PF lele-MDCT bebenxusiwe kodwa abenelisanga ukungena umhlangano. Amabandla ezombangazwe bathe abathembi ukuba iZEC izaqhuba kuhle ukhetho, besithi kanti vele kungani bengasoze babhalise izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuze zivote. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuthi zibambane njalo zilandele iziqondiso ezilawula okumele kulandelwe ekuqhubeni umsebenzi wazo ukuze inhlangothi zonke zikaZulu zibe lesiqiniseko lazo zithole inhlonipho. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Nyenye emibono ephume emkhosini okukhumbula imisebenzi kamuye owayeyintatheli zindaba yelodumo umnumzana Bonwell Shakaoza owe Bonwell Shakaoza Memorial Lecture Series owenzelwe eRainbow Towers eHarare. Lombuthano uqoqwe ngabenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ njengomunye wemikhosi ehleliweyo kuyonale iviki ukunaza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba umhlaba wonke olwe World Press Freedom Day. Kumazwi akhe obe ngumhlonitshwa umnumzana Takura Jangaja uthi kumqoka uba zisebenze nzima intatheli zindaba ukubuyisela kulolu hlangothi isithunzi ebesikhona kuminyaka edlule. UJangaja uthi ungekho lomanyano kulolu hlangothi intatheli zindaba zikhethana kusiya ngokuthi zisebenzela uhulumende loba amankampani azimeleyo okuyikhona athi kubangela ukuba uhulumende labanye bazisebenzise ngoba kulezikhexe phakathi wazo. Unkosazana Kholiwe Nyoni ophethe ezokuhlela inhlelo zemisa Zimbabwe kuhlangothi lwezokusakaza kanye lezokusetshenziswa kwemitshina kulezinsuku ulandule imbiko kaJangaja. Unkosazana Nyoni uthi mayiqhubeke imikhankaso yokuletha inguquko kumumo wezokuthapha izindaba ukuze ibe khona inguquko eyayifiswa ngumuyi uJakaoza.
Into ekhona eyehlukeneyo kulesi sikhathi ukuthi ngesikhathi sikaBonwell abantu babengela ama-cellphone, omakhalekhukhwini ne-internet. Okokuthi abantu ababelama-opinion kumbe ababelolutho lokutsho babengatholi indlela kumbe indawo yokukutsho.
Kesizwe umbono kalo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Association of Community Radio Stations unkosazana Vivian Marara.
Indaba ekhulume nguThakura Jangaja indaba sibili ekhona ukuthi kwezinye isikhathi liyabona ukuthi ama-journalist kathandi uku-attenda amanye ama-functions even ekhuluma indaba zama-journalist. Akumelanga kube kungomisa oZakras, oVMCZ labobani bani abalida ingxoxo ze-World Press Freedom Day. Kumele kube kuye ngama-journalist and then ama-organizations anjengabomisa, Zakras and all kumele be-support. But okukhona ukuthi ezikhathini eziningi ama-journalist babemelela ukuthi ozibani bani baza-organize something, ozibani bani baza-organize something.
Unkosazana Marara uthi ungaluqakathekisi usuku olunanza imisebenzi yentatheli olwe World Press Freedom Day ngokunye okubangela ungahlonitshwa kwazo. Emazini akhe ugqiba lomkhosi omunye wamalunga e-board ye-VMCZ umnumzana Raphael Khumalo ukhalaze kakhulu ngendlela intatheli zindaba ziloba ngayo. UKhumalo uthi indlela udaba lokubhalisa amagama kuluhlu logwalo lokuvota kusetshenziswa indlela entsha ye-biometric voter registration kungumzekeliso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Go live talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana siqoxa ngabesifazana asebephumelele kwezamabhizimusi achiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump namhla usayine umthetho osuzavumela abezinkolo ababhadala imithelo ukuthi labo benelise ukungena kwezombusazwe. Kulento edubukileyo namhlanje emgodini wamalahle kwele Iran kwafa abembi abangamachumi amabili lanye njalo abalichumi lane basala bevalelwe emgodini lo. Lapho okufiwe khona kuba labantu abakhuluma ngembali yomufi bemchaza ukuthi ube ngumuntu onjani njalo ubephila labanye njani. Yikho ke esikwenzileyo ngowake waba ngumahlulo omkhulu umnumzana Godfrey Tshika Usiku yena obhubhele kwele South Africa izolo. Lanxa amalunga ebandla leZANU-PF esithi umufi wayengumuntu oyephethe ezemithetho kuhle njalo ewuqhuba kuhle umsebenzi, amagqwetha alwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo bathi uTshika Usiku wayephethe kakubi ezemithetho njalo esekela ibandla leZANU-PF okusegcekeni. Ukuhlaziya impilo yakhe njengomahluli omkhulu sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube lowalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Maxim Kandla onguye osungula lingxoxo.
Akukhwabithi ukudlula kwenye indoda ngaphansi kwelanga uNkulunkulu yabe sephawuli, kodwa umuntu ulandelwa izenzo zakhe. Okubuhlungu kimi kansoze ngikhangele kakhulu imsebenzi yakhe ngemva kwelokho okwadlulayo konke lokhu. Ngiba buhlungu ngokuthi ufike nzima khona laphana ebhentshini leliyana kwa-aphoyintwa uMalaba laphana kwaba lokukhulumisana okuthile. Kubuhlungu-ke khona lokhuyana, kumele sikunanzelele lokhuyana. Ye, siyazi ukuthi umuntu ulandelwa imisebenzi yakhe sibili. Abantu lapha ngesikhathi sona lesi sama-2000 kuthathelwa abelungu amapulazi. Kukhanya indoda engazani ukuthi ingamanga kuhle isekela iphathi ngamanga ngomthetho welizwe wona ukuthi wona umthetho wona uthini.
Mnumzana Dube ngena khonapho veli sebenza laye njani ubaba uTshika Usiku emthethwandaba khona ngapho ubeyiphethe njani imbiza yemithetho?
Isikhathi engu-Chief Justice zenazele ukuthi kube lama-ruling amaningi angazange abe-CEO obe-strong njengegqwetha. Kuzenza nazele ukuthi 2001-2000 uthatha over from the previous Chief Justice ube ngumuntu obelandelela i-partline njengoba umkhandi ekhulumile. Kube ngafani labanye odade sobonayo kwamanye ama-Chief Justice abamele amalungelo abantu ilobo ipolitiki abakusayo wombuso for that day ungavumi. Tshika Usiku ube ndoda kadiphiwa mufi i-partline. Ngiyoso nothi ukuthi njengoba umkhandi ekhulumile kube nzima ukuthi ephume, kube azafuna ukuphuma. Sefuna leli sikhundleni. He was actively involved ku-party politics. I think ngathi compromise i-judiciary, even injected i-judiciary. Okwenza ukuthi kwelimhlanda njengamagqwetha njengami ezesisenzi bengiyenyanyeke ukuthi ngiyi-elected eZimbabwe. When you look at how amabhenshi kwamanye amazwe present even e-South Africa khonapho the Chief Justice noma abamela uZulu abamela the ordinary man in the street but it during i-rain ka-Tshika Usiku was more decision. I think okunye ongwayesina yikhona ukuthi kakhulu even engakabi ngu-judge wayengu-member of parliament was first private secretary to President Mkhaya ngo-1980. So I'm sure influence yena leyana even when he was declared to the bench ngendlela afaka ngayo ukuphotha abanye ujaji uphethe amapulazi engaprotect rule of law okureflected izimo kuma-judgments akhe. Unfortunately in as much as I sympathize with them amphisatheni ukuthi is passed on but i-rein yakhe umbuso wakhe hhayi ungekho kahle.
Ngiphenduke kuwe baba uMkandla, isikhundla esathiwa nguye uTshika Usiku sesiphethwe ngubaba uMalaba. Alubana uthe wathola ithuba lokukhuluma laye uMalaba, ungamxwayisa na umtshela ukubana hayi Malaba asifuni ulandele indlela eyayihamba ngoTshika Usiku emsebenzini lo?
Kusiya ngami sibili ngakuthi khona indoda lengumalaba iyasondeleseka eduzane njengoba ingeyalapha emkhonweni wakithi. Sengathi landlele kahle thiyane lakho lokhu kungena umuntu. Ngoba laphana angakela ukuphuma simusa khona ngale kuqhaweni lobu kuyagcina kuleliyana iguma ligcina amaqhawe. Uzaphuma kubi laphana sengoliswe ibizo lakhe iprofession yakhe igcine isingolise. Ngalokho-ke kuyadingakala sibili ukuthi khona kathiyane engazavuma yena ukusetshenziswa kweze ezomzabalazo Game eqinisweni emele iqiniso bethu nxa bemkhupha bese bemkhuphela iqiniso ukuthi walile ukusebenzela ilunga labo kumbe ukusebenzela omunye umuntu. Njalo nxa sekufike ukuthi khona sesisekhethweni game eqinisweni. Njalo labantu ababe besiya kuma laphana ukuthi bayenza imihlangano yabo emapolitika leyokubuthana leyamarali lawo engathathi uhlangothi lweyinye iparty.
Ngiphenduke kuwe eDube uthi wena uChichika usiku ngumuntu obesekela kakhulu ibandla lezanu PF engalandela umthetho kodwa abezanu ubona bathi hayi uChichika usiku ube indoda eqotho mpela emeqinisweni eulandela ngendlela umthetho injalo eyihlonipha imithetho yelizwe uthini ngalokho
hayi ngokuhlonipha okukhulu angivumelani nakho kakhulu ngizabuyela futhi kuma judgment kaChika Usika we-Land Reform or even ibhenshi lakhe le-Supreme Court on ama-Land Reform issues. Indlela afakwa ngayo, indlela owakhishwa ngayo previous Chief Justice, wadeploya, he was the least qualified ebantwini abafanelezwe ngo-Chief Justice. But because njengoba ngisho ukuthi ngithatha isibuzo yangu-private secretary kamongameli eZimbabwe, so ngumuntu ayithenge i-system, ngumuntu adeployayo to go and control ibhenshi.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha obexoxa endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
IMelika ithi izimisele ukusekela ilizwe leAfghanistan lapho kulamabutho khona enhlanganiso yeNATO alwisana lamalucacha eTaliban. Ekhuluma ekulelo lizwe, unobhala weMelika wezomvikela uGeneral Jim Mattis wethule amazwi la ngesikhathi iTaliban isanda kuhlasela amabutho eAfghanistan lendlu yokukhonzela edolobheni leMazar Sharif. Kwabulawa amabutho afika ikhulu 100 ngesikhathi kukhulekwa phakathi kweMosque. Uphinde wathi okwenziwe ngamalucacha la kutshengisela ukuthi balenhliziyo embi. U-General Mattis uphinde wathi wenze umhlangano lomongameli we-Afghanistan umnumzana Ashraf Ghani lomqondisi kahulumende umnumzana Abdullah Abdullah lapho baxoxe khona ngokungenziwa yiMelika le-Afghanistan ukwenzela ukulwisana ngamandla lamalucacha e-Taliban awe Al-Qaeda kanye le-ISIS. U-General Mattis uxoxe njalo lophethe amabutho e-NATO laweMelika e-Afghanistan u-General John Nicholson ngomumo wempi kulelo lizwe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhuthaza ukuthi uGeneral Nicholson lenkokheli ye-Afghanistan bahlolisise umumo wempi kwele-Afghanistan njalo kuphendlwe indlela yokukhulumisana lenkokheli yakulelo lizwe ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kwenzakalani kwele-Afghanistan. Uthi kungeke kwenzakala ukuthi ilizwe elilodwa kuphela libe yilo eliphethe udaba lwe-Afghanistan. U-General Mattis uphinde wathi kusobala ukuthi kuzaba nzima ukulwisana le-Al-Qaeda lamanye amalucacha lonyaka e-Afghanistan.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Yeah.
abafana bakagodla yobagqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yabo emnandi bathi bona amangoni. Hayike kwanele kwalamhlanje emthwakazi, kodwa singakehlukani sigangele ebesihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.